A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, June 3rd, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stobe.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the economic crisis in Zimbabwe.
And to join our discussion, you can phone us directly right now at 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930-6080 and 15460 kilo shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also catch us on the internet. We are at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voandebele.com. And don't forget, we're also live streaming on all our Facebook platforms. So if you haven't liked us yet, please go to VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele right now.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the economic crisis in Zimbabwe.
And the Grain Millers Association has increased the prices of millimeal, flour and salt at a time when Zimbabweans are struggling to make ends meet due to the current harsh economic situation in the country.
Zimbabweans say the RTGS dollar and bond have almost become useless as most shops are no longer accepting them as a form of currency. Shop owners in Plumtree, Cholocho, Whitebridge and other areas are now demanding rands instead of the local bond and RTGS.
And indications are that most workers, including teachers, want to down tools due to the declining economic situation in Zimbabwe.
If you wish to join the show right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back. That number, again, 001-202-619-2077.
Ah, ngibo. Kana muri kunge muchiwana muri pachirongwa chedu parizvino, nasi pachirongwa chedu cheLive Talk tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Panguva iyo varairidzi vachitungamirwa nesangano reATUZ, Rural Teachers Union of Zimbabwe, reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vari kuti ivo vari kuda kuramwa mabasa vachigunununa nemari dzavari kuti hadzisuva kwanira. Vari kuti ivo vari kuda kuti vawanikwe ivo vachitambira mari dzavo mumari yekunze yema US dollars. Regai timbonzwa kubva kuna vaObert Masaraure vesangano reATUZ pamusoro pezviri kuitika nechikumbiro chavo.
Isu tinoda kuti hurumende itipe mari yatiri kutambira on average $500 iuye iri maUnited States dollars payaisirwe Dakar tichitoitawo masavings tichitokwanisa kubhadharawo medical yotike tichikwanisa kutotengawo zvimidziyo inobatika zvinopatanga zveshe izvi mari yedu yabva pa500 US kudzikira kuenda kunana 50 US dollars saka tokuti ngaudzorere mari pavalue yedu yainge iri pa500 dollars kana vashayisisa 500 votipai zvinoendana nereti iri kweita bank sezvo zviri izvo zvakabvumiranwa izvino ivo kana vachitaurira nhengo dzavo dzehurumende vanotobvumirana kuti makontrakti anga ari emaus ngaavachibhadharwa neinterbank rate saka murayiridzi anofanira kunge achitambira 500 US kana vada kupa maratgs ngavamukakuletere nereti inenge iriko mwedzi uno pamwe tingadai tichitopiwa iri 4500 pamwe tingangoshingirirawo tikachengeta mhuri dzedu tikazvichengeta pakupera kwezuva tichiri kucompaila yedu data rose asi pamid morning 62% yevarayiridzi ndovanga vari kumabasa kumaruzevhu asi vamwe vavo vanga vachitodzokerawo kudzimba mushure mekunge vawana news yekuti varayiridzi veATUZ havasi pabasa saka tirikufara kuti zviri kufamba zvakanaka asi hurumende iri kuramba ichivhundutsira vanhu state vamwe memba dzedu dzimwe nhengo dzedu dzaakutotiza munyika.
Avo vanga vari vaObert Masaraure vesangano reATUZ vanga vari kutaura neStudio 7. Regai tinzwe zvakare kumutevedzeri wegurukota rekufambiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanga vari kutaura ivo pamusoro pekushandiswa kwemari yekunze sezviri kukumbirwa nesangano reATUZ kuti ivo sehurumende vanozviona sei.
Ya, hurumende ipapo inoda kuti kune vashandi vehurumende vanzwisise kuti tiri mu nguva yatinoti multiple current period. Saka mumultiple current period medu muikonomi yedu munoshanda ma US dollars, moshanda ma rand, moshanda yakataurwa ne Reserve Bank currency inonzi RTGS dollars, kusanganisira nema bond notes. Saka ndo makarenzis ari kushanda iwayo. Saka kana tabva mukushambadzira monetary policy yedu, tinenge tichida kuti titeveze zvatataura monetary policy imomo. Saka monetary policy yedu inotaura kuti RTGS dollar ndiro dollar rinogamuchirwa kumagovernment department hose, kureva kuti ndiyo mari yatinogamuchira patinenge tapa maservices kune vamwe vanhu, uyezve ndo mari yatinopa zvakare vashandi vehurumende kuti vaende nayo semuhoro kudzimba dzavo. Saka izvozvi kana mukatarisa mashops, mukatarisa maservices ose hurumende, zvose zviri kutsvagirwa in RTGS dollars. Saka hakuna ka chikonzero chingazokonzera kuti vanhu vashandi vehurumende vati vada kupuwa mari muma-US dollars, nokuti ma-US dollars haisiyo mari yatiri kuena sehurumende. Mari yatiri kuwana sehurumende imari inonzi RTGS dollars, ndiyo iri kubhadharwa iyoyo. Saka izvi zvokuda kupuwa ma-US dollars nokuda kwekuti wasvika pachitoro chiri kutengesa nema-US dollars, kana kuti une hama enda kumboenda kusouth africa uda kuchidza ma-US dollars utsvage marand kudaro, haisiriyo policy yehurumende. Hasi izvo zviri kuitwa nehurumende panguva yatiri inoyi. Minister of Finance akajekesa pachena kuti magovernment departments angava madepartments anotoresa vanhu mapassport kana madepartment eagriculture, vose vanga vachichaja ma-US dollars kana vanga vakuda kupuwa mari yema-US dollars. Zvakanzi izvozvo ngava tsvete pasi, nokuti mari inogamuchirwa munyika muno inoshanda kumacivil servants inofanira kushanda kubusiness iRTGS dollar.
Avo vanga vari ivo mutevedzeri wegurukota rezvekufambiswa kwemashoko vaenergy Mutodi vachitaura nestudio 7. Vanga vari kutaura ivo pamusoro pekushandiswa kwemari yekunze, tichiona kuti sangano reatuze riri kuchema iro kuti varayiridzi ngavawanikwe vachibhadharwa ivo muhoro wavo nemari yemaus dollars gibs.
So for the benefit of those people who can't understand, Shona, what was Obet saying? And
Obet was actually advocating for teachers to be paid in US dollars. So he was saying that because of the way that the US dollar has really depreciated, he would like to see the government paying them in US dollar or rate the payments. So instead of just saying, you know, it's 1 to 3, they must rate it at the current rate of that day. And then Energy Mutodi, the deputy finance, the deputy information minister, was actually saying it's not government policy to pay anybody in US dollars. So he's saying the minister of finance, Professor Ntuli Ncube, has outlined in his monetary policy that the government will not pay anybody in US at the moment. And also there was a question on but why are other government departments actually charging for services in US dollars? Because we see when people go out of the country, when they are coming back, we're seeing that Zimra in some instances has been charging in foreign currency. So Mr. Energy Mtodi says that's not, it shouldn't be the case. So it's interesting, you know, different dynamics.
Yeah, like in Plumtree, Cholocho and other areas, you know, they're demanding the rand. They are not accepting the bond and RTGS.
Yeah.
They're saying they're non-existent. So I think it's a crisis in the country. So Zuluganda bage, esikoka ngako lamhlanje, sikhuluma ngokwenzakala kwele Zimbabwe, umumo wezomnotho nganisumubi okunye okumangalisayo. So sifuna ukuzwa ngani ukuthi lithini ngodaba lolu, lisiyethekelele khonapha ke kufacebook zethu sile VOA Studio 7, VOA Shona, le VOA Ndebele. So lingene khonapho sixoxisane sibaningi. Njalo nxa lisizwa kuhle khonapho ke kuradio emsakazweni, liyenelisa ukuthi lisifonele khona manje litsho ukuthi likubona njani okwenzakala eZimbabwe. So ke ye asitshani sibaningi sizwa ukuthi singathini. So ke khona manje sizwile ke umnumzana Obet Masarahul, yena omele ababalisi emaphandleni, uthi okwenzakala kwele Zimbabwe kungazani kuyamangalisa kakhulu. Ngakho ke basumethi bona ngababhadalwa ikumbe bazithole iholo labo ngama-US dollars. Kodwa ke umnumzana Energy Mtodi okurhulumente uthi hayi bantu ele Zimbabwe alikhangeli kunokuthi ngama-US dollar, kodwa lisebenzisa imali enjengama-bond kanye nama-RTGS. So asixoxeni sibaningi, silobani khonapha ke enkundleni.
Yeah, would like to welcome all those that are actually live streaming with us. Tinokuchingamidza ivese varipa live stream yedu parizvino. Tina Courtney Paul January, good to watching you From Kairicha in South Africa, Kennedy Mukunaka, and I'm watching you from Johannesburg. CBD, Festive Nyeketa, Arkutarku Cape Town. Hans, how are you guys? Saka Gibson, hello. Kanyo Mweni, Arkut, hello everybody out there. Arkuta Roma Fungiruake Bright, Mashemba, Arku Cape Town, Arkutuna Pano, Mazemen Moyo, Hansi, I'm watching Shangu. Saka Pindem Chirongwa Mutauro Fungwazenu. Kutimunona say Jukurongwa ne Vatingative Varairi Zinyanyave Kumaruva, Tanzwava, Obet Masarura, Vachitaura Ivo, Varuda Kutiva Badarwi, ne Marie Kunze, Vamtodi Vachiti, Kwede, Kwete, Saka Pindem Chirongwa. Taure. A discipline gives on a madanira kutiko iem vamtodie. Vano ora one RTGS ere. So he's asking actually does the minister get paid in RTGS? So it would be interesting if we can actually get him one of these days to answer that.
So now we are joined by former Cholocho Senator Mr. Pilif Kaule, who is also a business person in Cholocho. Former Senator, how are you?
I'm fine, good, and you, my brother.
We are very fine. And how is Cholocho?
No, Cholocho is okay. Cholocho is okay, my brother.
We are told that in Cholocho, shop owners like you are no longer accepting any RTGS and bond notes. What is going on, really?
Yeah, there is a lot of confusion that is going on, especially on the... on this bond note, or business people, some of them are no longer accepting bond notes. But remember, my brother, bond notes. This is our money. This is our money. And why people are not accepting the bond notes? I really don't know why.
But how are you making your own money, Mr. Kaule? How are you making your own money when you are getting RTGS? And bond notes, because when you are placing orders in different places, they're demanding US dollars. So how do you make your money if you're a business person like you?
Wholesalers in all these other places like Cholocho and Blawai, they accept bond notes, they accept RTGS. But it's only that the problem is the prices are increasing almost every day. So this is the problem. When you make a place an order today, and again tomorrow, the prices have changed. So that's the confusion that is around this RTGS thing.
Yeah, what are you now since Mali are compounding such an overcrowd? That's
in
the very same.
In Mali, yes, super keeps moving. But this RTGS lays. I'm a bond. Nala, it's called mangao. Vele, I super moving.
I worry getting bored. I'm going to the video. Revajinji Gibbs. Today there's a lot of people that actually wrote in that want to come on. Yeah, she's actually on top of the list of people that were writing in on our VOA Shona Facebook page. Hello, Cynthia Makadi. Aiwata fara chaizvo because ndima aita mumwe wokutanga kunyora ipo panapa pane post imwe yatamboisa saka tinofara kunge tiinemi. Muri kupi Sister Cynthia?
Ndiri muHarare, Waterfalls.
Ehe, titaurewo kuti kwakamira sei. Nyanya panyaya iyoyi yekukwira kwezvinhu nezvimwe zvakadaro. Munoonawo sei zviri kutaurwa nevarairidzi vari kuti aiwa dai hurumende yavabhadhara muhoro wavo nemari yekunze.
I think if you are looking at as now to Mboshata, it actually makes sense me zakaita economy is. Both Maria Varkuana, I skukuana. Unotuzo, not only pamwe pia kuyizia piro chibadera rent, but then you have other responsibilities as well. Unimwana wakwara daenda kuchikoro, urikutengera chikafu. Makumba azvarungukira every time fuel irikungukira. So kana urikutengera salary yako in bond. Apana cha unotomboita nayo because uchingobva kunoitora ka yatopera usati unotombopedza kana kuita anything. Saka if since I have been getting my US dollar, you find it is easy cooking oil 2 liters, it is 25 bonds. Cannot not do that 3 US, can have 4 US. But then it is a discutandira money, my US arch. But since I took them a basic commodity, such a kawanda, I could think of my US only bonds, but my Ripam Soro. So government must really consider to wrap up my US dollar whether it's to kwana mari yacho.
Mm-hmm. Imimi tombodzokera kwa muri munoita basa ripi uyezve muri kutambiriswa mari yenyu sei?
Ini ndinoita basa rekubeka makeke.
Mm-hmm. Saka pakubeka makeke ya muno zvinofamba sei?
Because niku tinjo kwaitwa economy, I'm forced to charge my cakes angu ne my US dollar or bond or eco cash equivalent depending ne rate ze musiwo. Because kwa ndiri kutenga all my ingredients, they are charging me in US dollars or vanondi charge ne bond or eco cash equivalent to rate ze musiwo.
Tombotidai hurumende yakateerera pari zvino zvii zvamungada kuti vanzwe. Imi semudzimai ari kuita zvemabhizimisi imomo muri kutaura kuti muri kubheka makeke muri kuedza kuti muri irarame, mungada kuti vanzwe kuti chii chichemo chenyu ndechekuti chii?
Chichemo changu kuhurumende ndechekuti ngavagadzirise nyika. Because easy. I doubt one to bozo chingwa chineta mari. Kwa waru kumba kwa weku kuku. Probably waru kutojika chingwa churugu tones kwa nende kumba ku UK or something. But it suits kutambu zika mnum. They should really put vanu pambiri. Because ndosha hakada wakati wanu shukwa nisa kushita. Gawati so pambiri. They should really consider kuti. Saka yetu tukurama. Saka yetu waru kutambu na kundoku. Omwana kura na kutika. Saka nga waka zirise nika. Vaito ameno kuti dzimwe nyika dzinovatrust here kuti vainvest muno, but I doubt kuti kune ari kutombovatrust kana kuisa faith mahari. Saka ngavaone zvekuita vagadzirise nyika.
Maybe just tell us the same thing in English. You said you're a cake baker. How are you managing day to day with the state of the economy the way it is?
Because of how the economy is changing every day, I'm forced to charge my cakes in US dollars or bond or eco cash equivalent depending on the rate of the day, because where I'm buying my ingredients, they're also charging in US dollars or rands or bond or eco cash equivalent. So if I don't adjust my prices to US dollar, it means I'll be running my business on a loss.
Mm-hmm. If the government were listening right now, what would you be your plea as a woman who's trying to make it, to make put food on her children's table and the family's table? What would you like them to know? What's your plea?
I'm pleading with the government to please reconsider and make a plan. They should, if they can't make it on their own, let them seek for help from other people who know how to fix such situations, because the economy is really collapsing every day. And if we can get more foreign currency in the country, I think it will be on our benefit, because if people are not earning much out there, I can't be able to make money, because I make money when people are also making money. No one really cares about a cake when they do not have millennial or sugar in the house. So, yeah.
Thank you so much, Cynthia Katurura. You have a blessed day. Thank you so much.
Thank you.
Bye-bye.
I think we've got another caller on the line. What says it to Slovan? For it, say, I'm going to tell
you.
Hey, how
are you?
Yes, how are you? I'm going to
tell you. Hey, so we just failed 2008 part 2. I was a home. I am a teacher. I go na lao na ma bond is solo. It is only the rand. It is nila. It is nothing. I hold it. It is 7 days. So we span a nila and just 7 days. We 7 days. We can span a na very. The money got a money very. Let's keep it go span a na na.
So much.
I'm going to kill everything.
This is October. Back up the footy the lentengo. Ye mili mil. The saudo. The flower.
Mili emini nge ngabona i 20kg kwezinye izitolo bethi 33 bond. Ngoba ukuthi 33 bond azo imali encane nxa uyikhangela, hayi imali enkulu kakhulu sibili, especially nxa usebenza uhola 200 nge 300 ukuyakhipha 33 10 20kg empupu usalelwa imali. Ngapho umthova nje kusuka elokuthini siye ePlant Town esigada nge-$2. Labo abama-taste ngeke sibasori ukuthi baphezile bazayenza njani ngoba ifuyo lakho niyadura i-20 liters isi-100 bond. Ngikhuluma kanje nje abanye abama-taxi bafakile ama-taxi abo ngoba abasalethelwa ama-profit, akufela mali ezibuyayo ezindlini
abathova. So singathi nxa ungena etaxini uyabe uthwela imali kumbe usebenzani?
Etaxini ngemali yaphandle irandi i-5 rand. Then ngemali yakithi lapha ibondi babe befuna $2. So babe befuna imali vele ngoba lalapho kuthengiswa yona ifuyeli yakhona asebesala emagaraji iyabe ingekho ifuyeli nale edurayo, iyabe idura njalo kodwa ingekho futhi itholakala nzima. Then labo abathengisa ku-black market babe befuna i-cash, babe ngafunile ukuze ama-eco cash lamabhondi akho la. So bazofuna imali yaphandle eBotswana kumbe irandi.
Oh, so singathi vele sokusebenza ipula lerandi kuphela.
Imali asebeyifuna ukuze into zihambe.
Hayi, siyakuzwa-ke kukhole linyelo man, siyabonga kakhulu khona ngapho eNdlovini.
Hayi, kubonga mina baba.
Oh, okay, thank you so much, bye bye.
Mm-hmm. I think so, we have another caller.
So, Coleman is saying
maybe before you take,
people forget, or maybe just 2 seconds. So what he's saying is that at the border town, they're no longer accepting any currency except the pula and the rand.
Mm-hmm. Yeah. Hello, Mkoma Patrick. Hello, Patrick.
Hello.
Magadi iko Mkoma.
Tinofara muri sezve niko.
Kuno tiri wadi. Tiri kutaura nemi muri kupiko?
Ndiri kuKwekwe.
Kwakadii kuKwekwe uko?
Ya, kuKwekwe kuri nani.
Ya, taurai tinzwe. Zvakamira sei panyaya yemitengo nezvimwe zvakadai, uyezve munoona sei chikumbiro chiri kukumbirwa nematicha ari kuti iwo dai hurumende yavabhadhara mari yavo nemari yekunze?
Mitengo kunoko yakanyanya kukwira zvakanyanya-nyanya zvekuti mafuta ari kutotangira kuma$26. Uye chikumbiro chematicha dehurumende yachinzwisisa vawedzegwa mari yavo nekuti iko zvino haina zvairi kushanda yavari kupiwa yacho.
Imimi muri kubata mabasa api kuKwekwe kwamuri uku uyezve zviri kuendeka here?
Hapana zvatiri kuita.
Mune mhuri yakakura sei?
Ndichiri mukomana ndiri kuda kuzvidza nezvechikoro but nekoma kwezvino pakaipa.
Aiwa, pakanaka pakadaro nokuti ndimi vemangwana vachenge vano vana baba vemangwana. Saka imi vechidiki dai hurumende yanga yakateerera pari zvino ndezvipi zvamaipase chikumbiro panyaya iyoyi yekuoma kwaita zvino munyika?
Tachikukumbira kuti dai hurumende yakwanisa kugadzirira zvikuru sei kudambudziko remari nemabasa kune isu vechiduku.
While you're still there, Patrick, if you can just explain to us in English, you are a youth staying there in Kwekwe. What are some of the challenges that you're facing when you look at the economy and how things are just moving day to day?
Some of the challenges are we are on the look of man, but kwekuiwana manje vanhu vakufosaunda kukurukoza kuvari kunosangana nematambudziko erufu vachiurayana vachigwa.
Aiwa, thank you so much Mukoma, and I hope kuti zvinhu zvichakuitiraiwo zvakanaka sevakomana vechidiki ikoko Kwekwe. Bye-bye.
Bye.
Right, we've got another caller here, Mponzi Bongile. Bongile Mponzi, kunjani?
Ngiyaphila, linjani ndani?
Siyaphila kakhulu, ngaphi khonapho Bongile?
Ngikubulawa eMpophoma.
Kunjani Mponzi?
Hayi, eMpophoma.
Anti nasasisikolo sasithi sasingatshuthi Mponzi. Kati manje. So akutshuthi kunjani khonapho nxa sikhangela intengo yempahla lokho yokuthene
intengo sisibulele lapha izinto sezikhwela daily hey asakwazi senze njani abamashopo sebekweza daily izinto zonke impilo ezimbabwe sokuzima vela kusaphileke
singathi impupho ke impupho yimalini sizokuthiwa ikhuphukile namhla intengo yakhona
impupho ikhwelile layo ikhuphukile yafika ku-$17 lapho okuthiwa ishiphile iyabi kubo-$15
iyawumani kg
10 kg yamakhilogram ayi-10
kodwa ithengiswa ngani ngedola RTGS kumbeni
sebebalutshwana abantu abasebefuna ukuthengisa nge-RTGS abantu vele sekungani sebefuna ukukhweza sebefuna ukuthengisa ngemali yangaphandle kwelizwe
so singathi ke wena ngokubona kwakho pho abantu bayithatha imali le
eyi lapha sokufuna abakhulu abakhulu laba bengani balokhuza bebonisane lapha lapha kusafuna ukuthi uthwaye ubani lapha sokufuna bebonisane behlale phansi especially i-ruling party le-opposition ihlale phansi lapha bekhulumisane lapha bekhothisane imloti
ngoba ngokutsho kwakho kuyahlupha lokho ya
ha kuzima
ye siyakuza kakhulu ke bongile khona ngapho ke empunzi khona ngapho ke empophoma ungapho kempophoma
e-total
o e-total duzana lapho sasithela khona i-fuel kudala hayi siyabonga kakhulu ungathina kusasa mfowethu
hayi kulungile
so this guy is saying that the situation is very bad in Mpophoma you know 10 kg pack of mil is between $15 and $17.
Mm-hmm.
So he says it's too high for many people. So it's a crisis according to him.
Yeah. Koma Peter Magadi.
Kuzeli Magadi.
I watched it. What did you tell me? Murikupi.
Abandri Mukadoma.
Ah, tunokuchinga miza. Kwa kadi kukadoma uko.
Aiwa, ukadoma kuri nani kungoti chando chete pati kuri nani.
Ehe, tipe ufungwa zenyu panyaya ye mamira kaita zonu munyika. Uye zveye tanzwa nhasi sangano reATUS rinomirira vadzidzisi vekumaruwa vachiti ivo vari kupa chikumbiro chekuti vabhadharwe nemari yekunze uyezve vari kufunga zvekuramwa mabasa munoona seizvi
ya nyaya yavo inyaya iri right nenyaya yekuti isina tikatarisa kuti vachipiwa mari yemuno yatiri kuti bond note yachiona kana kuti RTGS haina chairi kukwanisa kuvaitira iri ngoti achiipiwa nhasi haisi kushanda saka dai government yange yaikwanisa kuvapo ari maus dollars I think zvanga zvichivaitira zviri nani kozanti achiipiwa nhasi hana chaanokwanisa kunotenga kana kuti mwana atengere mwana zvinhu zvekuchikoro asi kukwanisa even kuafforda chikafu chake chekuti adye for month yese asi kukwanisa nemari yarika se yari kupiwa nekukwira kurikita zvinhu
imi muri kubata mabasa api kwamuri ikoko
isu saitomboshanda makambani zakafanana na Rio Zimu saka nenyaya yekuti zvinhu zvakazongonge supply yacho mazvizakwanisa kuita takabata dzimabasa takumbokata so takatomira mabasa atisi kutoshanda
saka muri kurarama nei
mati
muri kurarama sei zuva nezuva
zvinhu zvakatooma unotoshaya kuti waita sei kutongo izi ndirwara kuti uite zvekuenda kumamainzi yegold hakusi kuwanika mapumps chii mvura inenge yakakwira zvese hakuna chatiri kukwanisa sika zvinhu zvakatooma mukadoma zvekuti hatiri kuomerwa
handi munotaura henyu chirungu timbonzwa kachamaitaura kukambani kwamaishando
ya but not hysteric
ewa right mbijana iyoyo tell us what's the situation like for you there in Kadoma
in Kadoma things are not good to everyone so we need help if we I think if we use US dollars everything will be easy
saka mashoko api amungade kupa imidai hurumende yanga yakateerera pari zvino zvichemo zvenyu zviri pamoyo penyu ndezvipi
zvichemo zvangu zvekuti dai vakwanisa kubvisa zvavo bhondi racho voti takutishandisa maus dollars vokwanisa kubhadhara macivil servants nemaus dollars so that isusu siri kushanda ma anikedi tukwansa kuwano ma piece ex kuwano ma civil servant so that ma US dollars anitenga kusegulita munyika.
Aiwa tinotenda chaizvo mukoma muve nezuva rakanaka kwamuri ikoko.
Aiwa kana nesu tinotenda nekuti pinza muchirongwa.
Aiwa chirongwa ndechenyu musanete garai muchipinda muchitaurawo pfungwa dzenyu.
Yeah, I think we can go back to Mr. Philip Kaule, who is a former senator. Mr. Kaule, we have been hearing people saying a lot about what is going on in the country. So how best can the president and this government fix this kind of a crisis?
I think the best thing that the government can do is to get rid of the bond notes, because it is no longer bonded. That's what it was before. Mm. It was introduced. This time around, it appears as it is now more of a Zimbabwean, more of a currency than what it is. Mm-hmm. But then I think that is the only problem that we need to address as a government. And the thing is, we are trading with South Africa. Mm-hmm. I think more than 70% of our trade is with South Africa. We are doing our business with South Africa. So mm-hmm. I think if we can really consider using a run. I think that will help us a lot. Even then, I don't know whether, because last time it was suggested that we try and use the rand, but then I don't know what happened. We ended up using the US dollar that we don't have even then at the moment. Mm-hmm. You will find that the problem that we have keeps is that we don't have our own currency now. Right now, as we speak, so that is why this bond thing is doing us more harm than good. So really, we are in trouble. We are in great trouble because of this bond note thing. So I think the best thing is for us to move with speed and get rid of the bond note.
And maybe even the RTGS. Let's take a caller, Mr. Kaule. Just hold on there. So slow, Baba. Unkosi nati moyo. Baba moyo, kunjani?
Eh, sakubona mthakazi.
Unjani kona ngapho lapho khona Nkosi Nathi Moyo?
Hayi, ngiphilile kakhulu ngilapha endaweni yase Cape Town. Nami ngithe ngiyabonga leli thuba sendiphume ngomthakazi omuhle ukuthi nami ke ngiphawule ngodaba leli zwi lakithi lolo olunzima kangaka.
Ye, phosa lakho.
Le hayi khona kunzima mpela ezweni lakithi, kunzima kakhulu. Size sesana nokuya ekhaya ngenxa yokuthi kunzima ukuthi akunamsebenzi, abantu abasebenzi, imali yakhona kayikho, but izinto ziphinde zikhuphuke, zinike kube nzima kanje. Angazi ukuthi uma izinto zikhwela ngalolu hlobo, abantu bazophila ngani, bazophila kanjani abantu bengasebenzi. Kuyinto enzima kakhulu leyi. Lesi isikhathi sokuthi-ke uhulumeni kwe-ZANU PF ngabe uyavuma nje ukuthi bahlulekile, because abantu bayasokola. Ngisho ngisho nasemazweni la sikhona khona kasiphili kahle, ucabanga ukubuyela ekhaya kunzima. So akunzima kakhulu-ke. Mina ukubona kwami bengibona kungcono ukuba babakhuphe le nto yabo, kuthiwa yimabhondi nokuthiwa ama-RTGs noba yini, bazame ukuthi bakhuphe, because le nto hayi ayilisizi ngalisho ngisilize ngisho
kuthi. So wena singathi-ke ubanceda njani abasekhaya?
Hey, akukho yini kona lokhu ke sicila ukuthi lati lokho sikudobha ngaphe South Africa sise sathumele la khona le muzwa ukuthi labo bazama ukuthila, but sicile kunzima ngoba ukuthi nathi ngapha sase singasebenzi kahle impilo nje khona. Kunzima uma ubuye ngaphandle ngoba imali sase sinikeza imali lapho khona ufuna ukuthila, emuva kumele ubaphilise. So ukudonsa nzima kakhulu, uyazi ebe seyisista nje ukuthi kumbe ngabe phela ngoba kudala laphana kwathi uma isimo sasesibheda unkomo ubayenza i-unit government lo mgali. Ukuthi futhi kwangirayile omgali baphinda benza i-unit government kwaba ngcono isimo. Bengicabanga ukuthi nakhathi esima bengabe zibona kudala umnankakho akavume kumbe nihlamisa bayenzeleyo unit government eclip ukuthi abantu bakwazi ukuphila, because hayi sekunzima mpela, sekunzima sakwazi ukuthi siphile njani, senze njani.
Ye, siyakuzwa kakhulu emoyo, ungathi nakusasa baba. Yes, so he's calling for the unit government again. He says that may work, you know, because things are bad. There are no jobs, but prices are going up.
Hello, caller.
Ma, kadini.
Tiri wadi, makadi enyu kwa muriko, kumurikupi.
Aiwa, ndilo fara. Ndimkoma James, ndiruku South Africa.
Aiwa, kwa kadi, trukunya sukukunzu kwa hii, ku South Africa kwa kadi.
Ku South Africa kwa kanaka, simulungwezi waka uti. Kana usiri kwako nenyedzo rwetika kuno South Africa. Nyama yacho yakatoti yato tipinda zako marara.
Aiwa ndizvozvo. Tipewo pfungwa dzenyu panyaya yemamiriro akaita zvinhu munyika. Uye zvine chikumbiro chevarairidzi.
Dambudziko rataita mufunge zvenyu amaika. Kuzimbabwe uku takagara takangoita hameno kuti dambudziko rokuti tine vanhu vanotitonga vasina hanya nesu. Ende havanei nekuda kuziva kuti vanhu vari kutambura zvakadii chii chiri kuitika havanei nazvo. Mukatarira izvo nyaya iri kutaurwa yemadhora iyi kuti vape munhu madhora iko zvino handiti ndege dziri kuhaiwa kuDubai dzinoda madhoras. Saka muchinzwa vana mudoti havachitaura kuti hazvizvi zvakaita because vanoziva kuti ndodo ivo vari kuwana madhoras ende dhora riya iri mukapinda kuZimbabwe iko zvino mabhondi aya akazara pabhodha apa vachichinja. Ukatarira unoona kuti mari dzadzidzi dzavo vanhu avo dziri kubva kune ivo. Ikozvino pane ari kunzi mwana wa Mutsvanga akawanikwa ine 200,000 US dollars. Munhu anogara nemari yakadaromba ende zvakatotaurwa zvakatopera vakatozviburitsa pamwe vanotosungwa. Saka taita dambudziko iroro mufunge zvenyu kuti muZimbabwe kunoku hatina vanhu vanotida ba vanhu vanotitonga havanei nezvinoitika kuvanhu vavo hameno kuti tichararama sei.
Saka imi dai hurumende yange yakateerera pari zvino zvii zvamanga muchida kutura kwavari kuti vanzwe panyaya iyoyi yemamiriro emari nezvino?
Hurumende dai yange yakateerera chavari kurambira kuti vangoti aiwa sezvavakamboita natsvangirai chamisa chiva titaurirani tione kuti zvinoita zvinoenda kupi. Vanorambira iko zvinhu zvokungoona kuti huyai titaurirani kana kuti ifeki chero pavakatinyepera kuti tivabatsire kubvisa mugabe dai vanga vari vanhu vane pfungwa vandai vakati ngatimbomira maelection for the next 5 years maopposition chiyai tigadzirise nyika nyika inake fete tozoita zvemaelection but vanhu vane utsinye. Mukatarira even vanhu vamuno chimwe chinotirwadza mufunga amai choziva kuti imi maisi mhosva because munoimbida kunzwa masaidzi ose vanhu vamunodaidza vezano vamwe aya vaizvinhu zvavanotaura zvinotirwadza. Saka muchizoona vamwe vanhu vachitaura zvinhu zvisina kunaka zvisingabvumirwi paredio apa inyaya yekuti vanhu vaiva anotaura kunge iye anogara kuAmerica kana kuti hameno kwaari kugara asi ari kunyatsa kuona kuti vanhu vari kutambura.
Aiwa sekutaura mabva magona kunyatsotsanangura kuti isusu tinotema tisina kwatakarerekera. Saka tinopa mukana kune ivavo vezanu veMDC nemamwe mapato kuti vauye vachitaura pfungwa dzavo. Asi handiti munotaura henyu chirungu mubva mangoti dedemo chirungu.
Chirungu chinondinetsa.
Aiwa pakanaka pakadaro. Tinokutendai.
Ndinokutendai maita henyu.
Bye-bye. Hello, Mike.
Munsei, sister.
Sister vari boho makadiko ikoko muri kupi?
Kuchitungwiza.
Kwakadiko kuchiita unoko?
Kunzara takabereka nzara gore rineri.
Taurai tinzwe. Nyanya panyaya iyoyi yenyaya dzemari uyezve nechikumbiro chevarairidzi chekuti dai hurumende yavabhadharawo muhoro wavo nemari yekunze.
Varairidzi vakatononoka nekuti vana.
Hello.
We have lost him there.
I think we have lost him, but basically, you know, the previous caller and him were echoing the same sentiments that it's best for the government to really go, you know, look at paying people in US dollars because the RTGS and the bond note are not working. And they're actually calling for a government of national unity, saying that when former President Robert Mugabe had that unity government with Tsvangirai, the late Tsvangirai, things did move. The economy got better. So maybe this time, if President Mnangagwa can reach out his hand and offer an olive branch and him and the MDC President Chamisa get together and come up with a solution, it might be good for the economy, he says.
That's exactly what Ngoslati say. So, which means people are praying for this unity government.
Yeah.
So, Mr. Kaole, you can hear people actually talking about a unity government. Why don't you go that way through ZANU-PF and, you know, try to maybe talk to Mr. Nelson Chamisa and others? Why not?
Yeah, I think let's just get learn from our neighbors, South Africa. I saw Malema congratulating Cyril Ramaphosa in Parliament. You know, it was good, and I liked that. And really, it was a very powerful speech by Malema. congratulating the leader of the opposition, mm-hmm. the president of the country. But why not happening here in Zimbabwe? That we wake up today, Chamisa congratulating Emmerson Mnangagwa, then we get the country moving forward, preparing for the future in future elections, and because some people were still holding on to say elections were rigged, blah blah blah, all those things. But then let's move on as a nation. We can't be, you can't help hold our country ransom like that. Let's copy from such good examples. That is why I'm saying let's come together for Zimbabwe to move forward. People must come together, work together for the good of our country. This is exactly what I feel.
Yes, so ngisinto lapho ungatshela abantu uthini ngoba ukuthi nga abantu bayakhala phela babagawule bathi ngake uMongameli Emmerson Mnangagwa lo Chamisa basebenza ndawonye enxa ungaba lenguquko kwele Zimbabwe wena ke ubona njalo konoko ngisindebele sibe
ngithi mina ngelinye ilanga uMalema wathi wafundisa uChamisa wathi Chamisa ake liyekeleni ukukhala ithi ama-elections arikiwe hhayi akusebenzani lonke liye phambili umongameli kazange ayali ukuthi kusetshenzwa abantu besebenze ndawonye nakathethi kule dialogue naleyo ekhona evume ukuthi ama-opportunity bathi bahlangane kuhlanganwe kubunjwe into eyodwa abantu bahambe beye phambili nginike isibonelo se-South Africa e-South Africa ngale mbone uMalema eChayela ihlombe uCyril Ramaphosa ukuthi yazi kuyinto enhle kakhulu ukuthi ukhethiswa ludlili le ilizwe esitshe lokuthi mongameli usebenze kungabile corruption kuhulumende yethu kungabila lokhu emfisela okuhle ukuthi kuzasetshenzwa bazasebenza ndawonye kanti indaba kungenzakali lapha eZimbabwe indaba kungenzakali la kweZimbabwe khona eZimbabwe kwenzakali khona pha eZimbabwe la kwezi sibona amadoda esithi hayi mongameli Emmerson Mnangagwa sicela ukuthi sisebenze sikunika lathi siyakunika amandla ukuthi usebenze kodwa sicela lokhu kulungisise sindawonye ezindalo nama-opposition parties.
Hayi, siyakuzwa kakhulu-ke babagawule bamba khonapho-ke sizwe ukuthi abantu bathini lapha ku-social media
Dr. Vese vari pa social media platform yedu ye VOA shona uye kune vamwe vambotinyorera vazhinji ndo vatirikutowana vachipinda muchirongwa pari zvino asi regai timboverenga zviri kutaura vamwe vari kukomenta pane zviri kutaurwa taona isusu Lucy Ndongo yechikore ari kuona ari panapa ari kuti iye zviri kutaurwa navagaule hazviitiki muZimbabwe nekuti vemuZimbabwe havana kuwina fair and square ndokutaura kuri kuita Lucy Ndongwe Chikowero Nicodemus Matari runs Mr. Gaule you are comparing things which do not match South Africa elections were free and fair Courtney Mempi Courtney ari kuti zanhu dai yatonga maskati mausiku MDC yotonga maskati zvinhu zvoita bobo saka kwari that's the unity says maybe MDC should be the one ruling in the afternoon and then ZANU PF at night and then there's a unity government that way but I think it's that's just bringing humor
let's take this caller then we'll come back to you Marvelous Sithandekile Pofu kunjani
Siyaphila ninjani sithandazile mpofu.
Oh sithandazile unjani ntombi ndala?
Yes. Angizwa.
Unjani mama?
Ngiyaphila linjani?
Siyaphila kakhulu. So ke khona ukwenzakala eZimbabwe uthini ngakho mama?
Ayokwenzakala eZimbabwe baba, iZimbabwe simoshakele qiniso. Asisela kuphephela ukuthi singaphephelela ngaphi sokunzima kusalulanga nga uhulumende uyavuma kuncediswa.
Ancediswe mbani manje urhulumente
urhulumente kavume uNelson Chamisa amncedise bengadonzelani ukwenzela ukuthi bekwanise ukulungisa i-economy yeZimbabwe
ukuthi ungalunga sebili
bengancedisana kuzalunga baba
so oba mamakhiye lapha ujude kuchamisa bel mkhiye amakhiye
ngitsho cha kungayisiyo obamba amakhiye sibili kodwa imbono ingahlanganiswa kuyalunga ngoba yena akudingayo lapho sedinga imbono yabanye abantu yena yedwa kangeke basakukwanisa
so kumele behlale phansi balungise i-unity government kokutshoyo
yikho phela baba
kodwa kuyasebenza yini ukuthi kuhlale kula ma-unity government kwanze ukhetho sokuphindwa futhi unity government kuyaphetha ngani khonoko
hayi kufanele kwenziwe kanye kube kungenziwa kanye kuyabe sokulungile baba nothi ukuthi kuhlale sokuhlalwa phansi njalo nje.
So wena ekhaya lapho uvela khona sibili basebenzisa imali iphi manje khona manje?
Mina ekhaya vele ndavuka ePlumtree baba. Kodwa kathese kunzima ngoba ipula liyasebenza ePlumtree, iranda liyasebenza ePlumtree, ibond nothi liyasebenza ePlumtree, i-US liyasebenza ePlumtree. Ukuthi singatsho ukuthi sile mali yiphi kasilayo sibile yiyo esebenzayo.
Ugcina nini ekhaya mama?
Mina ekhaya ngigcine ngo last month.
Oh yes, uzokuthiwa besekuhlupha phela ama-RTGS lawo le bond. Abantu bebesithi hayi abasakubambi lokho.
Hayi abantu vele akusasebenzi iqiniso, iqiniso lihle ibhondi kalisathengi bantu.
Kulobuzini?
Hayi kunzima sibili, kambe nxa imoya ikhomba ususiyayigada nge-$5 baba kuyabe kusalungile.
Kunzima eh?
Hayi kunzima qiniso.
Hayi sithandazile, sibonge kakhulu mama ungathina kusasa.
Hayi sibonile, kodwa uhulumende kazama ukuthi ahlale phansi labanye bakhe kukhulunyiswa loba i-opposition party kavumele imbono yabanye ukwenzela ukuthi kulungiswe ilizwe leZimbabwe.
Hayi siyabonga kakhulu-ke ungathina kusasa ntombendala.
Sibongile baba.
So that is Thandazile in Botswana. She's also calling for the formation of a unity government. She says maybe that is going to work. So I guess we've got another call.
We've got another call. Hello, caller.
How are you, madam?
I what it what the troops are and we as a murkupi.
That was Max Matongan Gumashingo Kubikita.
Kwakadi Kubikita.
Kakana Kando Namoy Sugar.
At our ratings with Rukunyaso Kukun's wife, Narez and it's very clear, Chesu Tipeo, Kutikwaka Mira Seiko, Kotakatar Sanya, Ye Mutongo, Mutengo Yeshin, Uyeshe, Trukona, Vana, Vazizi, Silver Kukumbira, which they will remain. Yava badara ni Marie Kunze, vachi kokerwa nesangano reAtuz rinomirira vadzidzi vanodzidzisa kumaruva munoona seizvi.
Itori fungo yakanaka mai nini. Ndakabva kumashingo ndari kuswera zuro. Ndakatenga zvinhu $100. Ndikakuudzai kuti ndakawanisa chandakabata zvinoserevesa nokuti sugar chai chaiyo muhuso yakuita $7 sugar. Tobvapo mafuta roi yakuita $21 muhuso nendo kutaura. $21 mafuta akubikisa. Saka ndiudzei kuti an ordinary teacher ari kutandira $500 angatenga chii. Pfungwa dzangu dzokuti kana vachiti vada kupuwa mari in hard currency zvitori nani nekuti shuwa namwari mararamiro acho hazvina kuita. Nekuti imagine kuti kufamba mazuva ano muzimbabwe hakuchaiti. Kwaakudhura kwaakudhura kuti ufambe nebhazi ufambe a distance of more than 100 kilometers you pay not less than $10. Saka ndiri kudzoka yatava sikisi.
Imimi munobata mabasa api emaoko?
Iko zvinotongori ndita zvokurima.
Saka zviri kubatika here? Muri kuwana muchikwanisa here kuchengeta mhuri nezvimwe zvakadaro pama basa renyira muri kuita rekurima here? Zvakamira sei mwaka uno?
Gore nazvina kutwasa nekuti mvura yakaita shoma. Mvura haina kubuda yakawanda yakaita shoma. Asi dai kuti mvura haina kutirasisa hazvaida zvakanasi kuita.
Saka mashoko api amaikwanisa kuti dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maikwanisa kutaura navo zvii zvamungada kuvakurudzira sevarimi vari ikoko kwamuri?
Ini dai ndaigona kunzikwa neanyone ari muhurumende ndaida kukumbira kuti vagadzirise nyaya yepetrol nedizel. Nokuti somaonero angu ini dizel nepetrol zviri kukonzeresa zvinhu zvakawanda zvinoita kuti ani nani an ordinary person muzimbabwe atadze kudini kurarama. Nokuti ndoda kupa an example yakaitika sometime last year.
Taurai zvenyu
friend yangu shamari yangu yakaita accident ari kubhindura. And the $150. You couldn't say it could joke $150. I couldn't attend the funeral because there's not going to be to pay money for transport.
Mm-hmm.
And imagine with the Chimano Chirichinoti, Munofana Chemana or Chema, Mufana Nanofara. I failed to attend his funeral.
Mm-hmm.
Not because of the single, but because of the situation, I guess, and have been good. A pana panda, one at $300, you could find the fit.
Aiwa, mashoko anosiririsa chaizvo tinokutendai mukoma kune kupinda muchirongwa chedu uyezve nekutaura kwamaita kumuve nezuva rakanaka.
Tinotenda hedu asi daitaigonawo kunzikwa nehurumende taitiva batsiri special maticha nekuti maticha ndiwo anoita vanounza rujekeso munyika kuti tikwanise kurarama tikwanise kudini zvinobva mumaoko amaticha saka dai hurumende yanzwa kuti shuwana mari maticha akwanise kuinda kutambira mari gamwa ta $200.
Aiwa. Kupa
mari yakawanda kuvatambisa $200 kana $150 vanogona kurarama.
Aiwa, tinokutenda ichaizvo muve nezuva rakanaka. We're hearing there Gibbs from one, he's actually saying he's a farmer in the rural Mashingo in Bikita. He says that, you know, his wish is for the government, if they can, to dollarize the salaries and also to look at the situation of diesel and petrol, because that's where all this issue is coming from. If that's affordable, then, you know, people can be able to move around, to do business and revive the economy. He gave an example of a friend of his who died, I think he said, in an area that's far from where he is. He needed 150 bond to go to the funeral, but he could not. He did not have the money.
It's really tough, the marvelous. Hey, I think we've got another caller. Umsunduzwa Ndlovu. Kunjani Ndlovu?
Ngiyaphila Mr. Tuber njani kodwa?
Siyaphila kakhulu ke Ndlovini. Akuthi uthi wena ubona njani ukwenzakala eZimbabwe?
Hey Mr. Dube, laphana kunzima esingeke sazi ukuthi abantwana beZimbabwe bawonani emhlabeni. Kodwa ke phela ugovernment waseZimbabwe uyakhumbula ukungena kwababa uMnangagwa mayengena embusweni. Kwakungathi ke uzatshintsha amatsha awenza isinkwa. Kodwa kwamanje abantu bayahlupheka njalo sesimbonile ehamba amazwe namazwe thathathuyo sengekho ekhaya kodwa ayikho into esekuyayiphethe ngesandla athi bantu beZimbabwe nanku engutholile kodwa kuyakhutshwa kuya phambili ngokuhlupheka kwabantu bangabeZimbabwe okuyinto ebuhlungu kakhulu lathi esisemazweni masikubona lokuhlana sithala uvalo ukuthi manje sizakufanele sisebenzele khona ekhaya.
So ke ubona njani kodwa kulungiswa njani konke lokho kuhluphayo?
Yazi Dube laphana ma ngombono wami lo Dube abantu bengangiswa kabi. Uyabona ngendlela embona ngakhona ukhona umuntu ophethe isikhiye ovala yonke lento le. Ukhona umuntu ophethe bona bodwa bengamaqembu lawana aphetheyo nge kakhulu MDC nezanPF abayeke ukulo ngoba laba balwela khona kusuka kuchaphakezele lati ngathi singapha phansi. So ngiyasola ukhona abantu abanjengabe MDC MDC basiphethe lapho uthi okay uthi uyabuza thina siyavala la and mabe vala lapha uhlupheka laba bantu and then unsinyolo lwana olufakwe beceleza ama-sanctions la khona umnangazo amthinti or abaholi bezanPF abathinti lana athinta thina napho ngoba manjelana usukishaya abadala laba ma efuna i-15 uyakwazi ukusiwota loba eMozambique loba e-UK.
Ye hayi siyakuzwa ke Msunduzwa Ndlovu uphosele ukugcina ba.
Engingakusho kanjalo ukuthi mhlawumbe ma kulokuthi abaholi be-MDC noma bezani bengizwa siyacela ukuthi siyekalani ukulwa njalo phethele sikhiyovala zonke lezi zinto lezo makavule abantu beZimbabwe lawo bekwazi ukuthi bathole ukungcebeleka. Ngiyacabanga ukuthi maybe aluba ubaba uMnangagwa akalama-sanctions lawo onawo maybe bekukhona okunye besingakubona noma simkhipha bese mkhipha sithi indoda wabusa kungela ma-sanctions kungelani ngakho ke phuma ke wehlulekile kungene omunye manje usebenza ngaphansi kwama-sanctions asazi ukuyehluleka noba kumbephele yikho khona kwakukhona kusalalwana ubaba wakuqala asazi.
Hayi siyabonga kakhulu Ndlovu ungathela kusasa baba. Yes, so that is Mr. Msunduzo Ndlovu. He's saying that, you know, the president has been visiting several countries, but nothing tangible is being seen on the ground. So mm-hmm. people are still suffering. And he says the MDC and ZANU-PF should actually stop fighting and focus on, you know, the issue at hand, mm-hmm. which is reviving the economy. So he says without that, nothing is going to go right.
Mm-hmm. Yeah. I want to talk to Chingamiza Deborah Tembo. I'm watching you from Santon, Verimon Muramba Kudirwa. I'm watching you from Johannesburg. Courtney, Anogarachiti Tedra, Tinoktendai, Courtney, Mempi Koti, Tinoktendai, Simbarashi Chokuda. And in any Junundona Sekuti Mapatu, Ese Akaita Mbatanizwa, Zimbabwe Inonaka, notice Reku, Query. Zvekurwisana zvavari kuita. Courtney ari kuti zvimavhii ndiri kudawo kutaurawo, but nguva yedu Courtney ndo inenge yaita jealous kwauri nhasi. Prosper Machizera, hanzi ndinonzi Prosper Machizera, please ndifonerei, but time yedu manje haisi kunyatsoita. Very soon Muramba Kudirwa, I'm watching you from Chipinge. Saka thank you so much. We've got people watching us all the way from Chipinge, vamwe vari kuJohannesburg, vamwe vanga vari kutaura nesu vari muHarare. Over to you, Gibbs.
Yes, so kulobaba ke umthandeni Nqobisi Chibale, so kuti ngeke sijabulele umnumzana umnangagwa ngoba uvele kayenzi uright nxa cha abantu kuphela ikho sikubona kuphela. Then Martin Frank Samamo uti mfonelani, samamo sakuzama kwa napo kemfoitu. Uthuli Masoka uti yebantu, loko kukunyua ke ngabantu bezanu, vele ufananisa ipolitics ya Zimbabwe le South Africa, vele kukambelani konke loku. Kuzobuya ke Brian Maka, uto umnumzano kaule, ukompea two totally different scenarios. Aba yege ukudlala ngabantu, hiko loko akwenza utilizwe lingalungi. Utenzel tube, uti nkonestikin tube, uzobuya ke uTendai Mashonga uti ngiyakubona sis marvelous lotube khona ngapho ke studio. Kuzobuya ke uDima Linga uti siyalizwa Dube kahle kahle, I'm watching you guys from Pretoria. Kuzobuya njalo uTendai uti ye siloke ngikhona khona pestikini makona ina vantu kuna
saka tida kutenda vese pane vamwe vambotinyorera tisati taisa chirongwa ichi pana Peter Mabayo, Albert Mboto, Isaac Tapiwa, tinokutenda Max Matongwani, Laxmo Mangwiro, vesa vambotinyorera pataisa post yedu. Simbarashe taone shiri, tichange tiri kukufonera imangwana tichaenderera mberi nechirongwa ichi tichitaura pa Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai nechipiri. Saka tosangana ipapo titau tichienderera mberi tichitarisa zviri kuitika izvi pamusoro pemamiriro akaita nyika uyezve pamusoro pechikumbiro chevarairidzi chekuti vatambiriswe mari yekunze. Gibbs.
Yes, uzabona ke umtakatixo bhayana uti hei kuzima sivili kukhonapo okwenzakala kwele Zimbabwe. Kuzobuya ke uNaison Dube uti bond note yilo elibangela konke lokho kuhlupha abantu beZimbabwe. Kuzobuya ke uGwalagwala uti ya iZANU-PF inzima bafowethu, ZANU-PF hashtag must fall. So ke ngawuka ulikhona uyaphendula khonapho. Kuzobuya njalo lo Pinsoman uKelvin Nizwita uti ngaphela bafowethu liyamfonela phela sixoxe. Kuzobuya ke uMcebisi Mthembo uti only ZANU-PF can enjoy this, not everyone. Untombi yakomnyati uMamdluli uti eBotswana khona ngale uti Dube ngicela limfonele manje isikhathi du uMamdluli. So I think we're coming to the end of the show. Fabulous.
Would like to thank everybody that was live streaming with us. Nokutenda ivese vanga vari pa Facebook page yedu ye VOA. Shona ne avo vapinda muchirongwa muchitipa pfungwa dzenyu. Ngatisanganei zvakare mangwana apa chirongwa che Let's Talk. Ngatikurukurei patichange tiri kuenderera mberi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika uyezve chikumbiro chekuti vashandi varairidzi vatambiriswe nemari yekunze. Gibbs.
Yeah, kunjalo ke marvelous. Sorry, we're out of time. We have to leave it there. We thank our guests this evening, former Senator Pilif Kaule. And we also want to take this opportunity to thank all the listeners and viewers who also joined us tonight on Studio 7 Live Talk. This is Gibbs Dube in Washington, D.C. saying, let's meet here tomorrow.
Bye-bye. I'm marvelous Mshanga Nyahuye saying, I'll see you again tomorrow on Let's Talk Ngatikurukurei, where we'll go ahead and be speaking about some of the issues facing Zimbabwe. Bye-bye.